Inyaya inoratidza sokuti yakati na kei kana zvisainwa zvacho izvozvo tichizoonawo kuti zvinobudirira here nokuti takawa zvakawanda maererano nezvakasainwa nenyika dzakati nenyika dzakati dzikati pakambouya purezidendi wechina kuzimbabwe uko pakanzi pakasainwa ino mapepa akati akati okuti vanhu vagozouya vainvesta muzimbabwe asi chakabuda mumapepa iwawo hapana saka tingangoti isu tiri kumbwa tiri kutsurwa apa tinofara hedu kuti vasaina izvozvo asi taneta nokuhwa zvinhu zvakadero zvisina chimuko chatinozohwa mberi kunoenda kukuo kuti ko zvasainwa zviya zvabudisa chii nokuti handiko kutanga kusainwa zvasainwa kaizvo zvaingosainwa makore ose zvasainwa makore ose zvasainwa kutsvaka hakuna kuipa asi kana uchingotsvaka pamwe uchidzoka uchingova namapepa akasainwa asi singazoiti chimuko mukati tichitarisa zvimwe zvisainwa zvakamboitwa kare hationi kuti topedzerei mari tichingofamba ini
Zimbabwe ndeimwe yenyika nhanhatu dzataurwa nhasi neInternational Monetary Fund kuti upfumi hwenyika idzi huri kuratidza kuwedzera asi zvikwereti zvenyika idzi zviri kunyanyisa kukwirawo mukati udzienye nyaya iyi
zvinhu zvinotitambudza isi vanoziva nezveupfumi hwenyika kuti kuramba tongokwereta pamusoro pechikwereti nechikwereti zvisina chimuko chatinoona handioni tichiburamba tichibuda muchikwereti chikwereti kuvanhu vangangova vasingazivi zvachinoreva chinoreva kuti unenge wasungwa noutare nomunhu wawakwereta iyeye nokuti uchabhadhara mainterest ayaya wozoudzwa zvezvokuita nemari iya nokuti tinoi tichingofunga isu kuti takwereta asi tisingazivi zviri pasi pechikwereti mitemo yacho yokwereta iyeye havangokweretesi vakasakuudza zvokuita nemari iyeye asi chimwe chinotinyanyisa kuti tirambe tichingokweresa saizvozvo izvi inyaya yecorruption yanyanya kunyika dzakawanda dzokuafrica zvinoenderana nokuzimbabwe izvi kuti mari dzacho tinongodzihwa kuti dzakweretwa mari yakati wongu takwereta mari asi ko yazoshandei chatavona chichisumuka kuti ichi chindoo chazobva kumari iya yadii mari iya yakweretwa tizoti zvekuramba tichikwereta ikokuku ndo rimwe dambudziko redu tinoda kuisa magavhumendi akakura nyika doko doko yezimbabwe ina vanhu 14-15 million inoita maminista namadeputy minista anenge achihora ose vane stafu yavo yose saka zvinoita kuti tirambe tichikwereta zveizvozvo hazvii zvinhu zvokuti tingapembedza zvachose kwozoita ivo vatungamiriri vacho vanotungamirira nezvemari unongoshayiwo gaiwo kuti kwe vanonzi ngavatungamirire nezvemari ava kuzvaari malawyers maloya akazomboziva sei kunyaya dzeekonomi dzenyika
chii chatinofanira kungwarira isu sezimbabwe
tinofanira kungwarira zviya zvatinoti mafine print zvakanyorwa noti mavara tidoko doko tuyoti ndo simbi dzacho zvokuti sunga mbira dzako ndeidzodzo tinofanira kungwarira chaizvo chaizvo kuti tikwanise kuvoneswa tose kuti zvatapuwa chikwereti izvi kana kuti iye wacho watinouya kuzoinvesta muzimbabwe uchabuda nemari isu tisaravo nemari ipapapo ndo patinenge patinoona sokuti ipapo takati dzimei ipapo masu edu hapo tinongoti isu wauya kuzoita bhizinesi muzimbabwe watipa mari tomuchira mamoko asi hatirati kuonawo chibvumirano chacho pachinozoenda pasi apa midzi yacho yakamira sei midzi yacho inotanda ichiuya kwatiri here isu kana kuti inotanda ichiinda kuna ivo varidzi vemari ivavo